zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. VaMnangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachipapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kudika violence instability haangagonika ari iye kudzaga chee Organ ye Defense and Security. But one more importantly, SADC ngaimeke sure kuti Zimbabwe yaenda paagenda muite nhaurirano muno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Wolfman Nube naGladys Nsakiwayo kuTanzania ikokoko kuti vanotimiririra.
Asi vachipindura mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vaMnangagwa vakasarudzwa nevanhu nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
VaMnangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, wedza uri munhu wezanupf, wedza uri munhu weMDC kana utauna bato uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu zvichibva kuAU zvichibva kuSADC. Zvose izvozvo vane kodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vaMutodi vati Zimbabwe nyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Iri nyika yakazvimiririra yoga inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoita mitemo yedu tichiitevedzera pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu seZimbabwe.
Tichiri panyaya iyi, masangano akaita seUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica, uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch neAmnesty International anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matanho akasimba. Mutauriri wemukuru webazi reUnited Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino kubva zvino kuenda mberi kuti pave nevatungamiri vekunze kana kuti atingati marespected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe nhaurirano, kana kuti paitwe kakuforceredzwa kanoitwa muMnangagwa neZANUPF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemuSADC neAfrica Union.
Muna 2009 veSADC, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.